hongu tirikuona tine nyaya yakasimba zvikuru yekuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka. Sarudzo dzakadiridzirwa umbo watinawo ndoyekuti candidate yedu Wanelson Chamisa ndo wakahwina paelection apa. Saka hataimboendesa nyaya kumatare tisina shuwa yekuti zvatiri kutaura zvacho tine humboonazvo here.
Honorable Chasi, touyawo kwamuri, muri kuonawo sei mapepa akaendeswa kumatarae neve MDC Alliance nezviri kutaurwawo nebato reZANUPF?
Mapepa takanyatsagarira pasi tikaongorora. Chekutanga takaona izvo kuti hapana kuteedzerwa mutemo weElectoral Act, unoti izvo anenge asina kugutsikana nemaresults anenge abuda anofanira kunge achitaura neZEC kuti iverenge zvakare kusati kwapfuura maawa anoita 48 hours. Saka taakungotarisa kuti nemaonero atiri kuita mapepa avo anongori akazadzwa zvinhu zvese zvese zvinenge zvangofunga kutaurwa zvepolitics zvaingoiswa imomo zvichiitira kuti zvizore bato redu nenyika yese zvayo Zimbabwe.
Vamunzora munoti kudi
unogona kuhwina election petition ukaratidza kuti zvakabuditswa neZEC zvayakabudisa musi wakati nezvayakazobudisa musi wakati zvakasiyana. So muenzaniso, pane nyaya yekuti ZEC yakataura iyo tsadzo dzingopera kuti kwakavhota vanhu vakadai, ndokubva yaisa figa yacho ye 4,300,000. Payakazoannounsa maresults ayo ZEC, tinoona kuti vanhu ivavo i4,770,000. Saka zvinoreva kuti mafigures akapiwa neZEC pekutanga nezvakazobuda musarudzo zvazvakasiyana. Saka mavhoti iwayo 770,000 akaenda kupi? Ndo pane imwe nyaya ipapo. Saka zvinenge zvisinei nekuvhura mabox zviri kutaurwa navachasi zvikwete.
Vachasi, munoona sei pamafigures ari kutaurwa?
Tikada kupinda mumafigures nyaya yacho ndofunga kana vateereri vangatotadza kuzvisisa kuti kati ndingangoti ndikada kungokupai example imwe chete yekuti izvo vachamisa mapepa avo vari kuti maelections akaitwa aya haana kuitwa zvinoenderana nemutemo, zvichireva izvo kuti kana maelections aaitwa asina kuitwa maererano neconstitution nemamwe nemimwe mitemedi yakaita seelectoral act, zvinoreva kuti hapana election inenge yakaitwa. Chinoshamisa apa ndechekuti oda yavari kuzoda kuti ibve kuconstitutional court yekuti ivo vadeclarewo kuti ndivo winning candidate, ivo vachiti election yacho yakaitwa haisi election yekuti haina kuitwa zvinekodzero zviri pamusoro peconstitution neelectoral act. Saka tichiongorora nyaya yavo yese inyaya yekungoti izvo kada nyii ndisina kuhwina apa panhu hunge pane munhu akahwina.
Vamunzora, hapana dambudziko here ipapa sezviri kutaurwa navachasi kuti vari kuti sarudzo hadzina kuitwa pamutemo asi voti ndoda kunzi ndindahwina?
Chinoitika ndechokuti vachamisa havasi kuti sarudzo hadzina kuitwa pamutemo chete, vari kuti vamunangagwa vakadiridzira. Saka kana munhu akadiridzira anofanira kubva aitwa disqualified, akanga aripo akaita number 2 acho kana kuti ane mavhoti ari next acho, arunzi ari next acho iwaya, obva apiwa kuti atungamire. Saka vari kuti ivo besides kuti sarudzo idzi dzanga dzine zvizhinji zvakashata zvakaita sokutengwa kwevanhu nechibage, kutyidzirwa kwevanhu, zvine munhu aizviita, zvine bato raizviita. Saka bato iroro harifaniri kubhenefita. Tichienda pamutemo weconstitution, unobvumira iwo kuti kana munhu asina kugutsikana anoenda kumatare edzimhosva kuconstitutional court within 7 days. Ndo zvakaitika izvozvo. Kana constitutional court yatonga ine zvinhu zvainogona kutonga ichiita zvitatu. Chekutanga ndechekuti inogona kuti munhu achallenja iyeye ndiye ahwina, akahwina. Inogona kuti constitutional court iyoyo inogona kuti tiri kuona kuti kana tanzwa mafacts aya hazvina chokwadi kuti akahwina ndeupi, koitwa inonzi election rerun kuti panozovhotwa pakare. Kana kuti inopa order yainofunga kuti iri fair kana kuti iri just.
Vachasi, petai tinzwe pane mukana here wekuti pangaitwe kana dzimwe sarudzo?
Aiwa, dzimwe sarudzo hapana zvingadaro zvichiitika.